Avandi Dr. Gwaradzimba na Sachigaro Committee inoona nezvekurima vameya wachajena vachipopotedzana muparamende nhasi. Komiti yavo wachajena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashiri kuti mwana wavo Remembrance Mbudzana apiwe munda papurazi reFFL pasina kutevedzwa gwara. Mukuru anoona nezveminda kuManicaland vaClifford Mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda, komiti inoona nezvekupa minda haina kunge yagara kuti izeye nyaya yavo, uye vakatozoona tsamba yekuvapa munda ichibva kumahofisi avashiri. Vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazodzivisa komiti vatopedzerana navashiri. Amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kuManicaland vane mvumo yekumirira komiti iyi vachiti ndozvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda. Vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo. Kupiwa munda kwavambudzana paFairfield Coffee Estate kwakamutsa mutauro munyika, sezvo muridzi wepurazi iri vaRichard Lee Veax vakatanga kuchema-chema vachiti vainge vari kukanganiswa bhizinisi ravo rekutengesa kofi kunze kwenyika. Izvi zvakazoita kuti dare makurukota ritsvagire vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare. Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedare remakurukota.
Zvina mhosva ndakataura hazvina chizvi zvamunoitera izvo zvizvirikuita zvoeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Asi vawa gajena vauza Dr. Gwarazimba kuti paramende ile itabasarayo zvisine ine zvinenge zvaitwa nedare makurukota.
Asi maino noga kuya muchida kuti nyai ikasirizo kadzi nyai haichina basa pamwe asi ine basa pana vezimbabwe
vati havana kufara nekuti Dr. Gwarazimba pamwe navamukonyi havana kuya neumbowo hwavange vakatarisira uye vabati vadzoke zvekare nematsamba anoratidza magwaro avambudzana ekutsvaga munda maoffer letters avo ekufefo nekuprize grant vakazopiwa pamwe nemamwe magwaro anoratidzawo misangano yese yeprovincial lands committee yekumanikaland vajena vatiwo komiti yavo haina kufara kuti Dr. Gwarazimba navamukonyi vakatora nguva inodarika gore kuti vauye kuzopindura mubvunzo kuparamende. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.